vachasivawo dzastudio 7 kuti bazi ravo richange richiongorora mafambisirwo ari kuitwa mafuta edzimotokari nevemakambani emafuta, vachiti bazi ravo ratora danho rekuti varimi vane zvirimwa zvinorimwa mumwaka wechando zvakaita segorosi vave ivo vanotanga kuwaniswa mafuta edzimotokari zvikuru sei dhiziri.
Tikushanda navo zvakanaka, takanga tine musangano nezuro tikatsanangurirana kuti toda kuita, tikapamidza zvakare kuti system yatoda kuita inotibatsira kuti tinge tichiongorora mashandiro avanoita tiri pakompyuta. Tinoyatsoziva kuti mafuta apinda abva ku apinda kuferuka mangani, atorwa nemota ipi, mota iyi yaendesa kuservice station ipi. Service station ikoko nezenge takukwanisa kuti ndikadzvanya kabhatani ndenge ndakuziva kuti paservice station apa parikutengeswa mafuta zvakaita sei. Tikaonawo pane vatengeserwa 20,000 vari munhu mumwe chete, takufungidzira kuti zvazve black market kana kuti zvechitsotsi. Kana ivi zvisiri zvechitsotsi, tenge tichida kuti munhu wese, nokuti chinhu chiri kunetsa ka, tichida kuti munhu wese awano pakati pakati pakati.
Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo hurumende iri kutadza kutenga mafuta anokwanira nyika, izvo vekupa kuti vedzimotokari vagare vari mumitsetse. Nyanzvi munyadze zveupfumi musangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vati sevarimi vari kutambira danho ratorwa nehurumende, asi vati hurumende inofanira kuisa nzira dzakajeka dzinoita kuti varimi vawane dhiziri nyore uye nekukasika, kuitira kuti varimi vasarasikirwe nenguva yekushanda muminda yavo.
Tinoziva tese kunetsa kuri kuita fuel, even fuel yekungofamba mutauni chaimo iri kushupa. Asi kana tikawana fuel yekuti mafarmers akwanise kuwana fuel achiisa mumatractor zavo, kana tiri kutarisa nguva ino inguva yekuti varimi vari kunyanya kurima zvirimwa zvemwaka wekutonhora zvakaita sana witi nezvimwe zvakadaro. Saka kana vakashaiwa mafuta edhiziri, zvinoreva kuti havakwanisi kurima minda yavo, havakwanisi kuita mamwe mabasa anoda kuti vashandise kunyanya matractors. Saka kana zvakadai, zvinenge zviri zvinhu zvakanakira mafarmers kekutanga. Kechipiri ndikekuti kana zvichinge zvataurwa kudai, mafarmers anenge atarisira kuti pane zvichaitwa zvinokwanisika kuti vakwanise kuenda kumagaraji api acho uye zvichaitwa nenzira ipi, mafambiro acho achafambiswa sei, kuti anenge aenda ari murimi osvika pagaraji ompuwa mukana wokutanga kuti awane fuel yacho. Saka ndozva tinotarisira kuti panozofanira kutevereka, na minista vachinge vataura kunofanira kuteererwa, nekuti zvingaitika sei zviri nyore kuti mafamasi akwanise kuwana mafuta asinganetseki.
Vakuipa vati upfumi hwenyika uhwo hwakabatwa nekurima hunogona kuramba huchiwira pasi kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko remafuta evarimi nekukasika. Vakuipa vati varimi vazhinji zvikuru sei avo vanorima gorosi mumwaka wechando vatove kumashure nenguva, sezvo vamwe vavo vari kushaya dhiziri rekushandisa mukurima gorosi.
Varimi venguva yechando vanonyanya kushandisa simba remagetsi, vanoshandisa hongu rematarakti kuita mabasa epa munda, zvinosanganisira kuti pavakagadzira munda kana vachiisa mishonga kana vachitakura zvinhu kubvisa munda kana kukohwa chaiko, vanenge vachingoshandisa mafuta edhiziri. Saka kana asiri kuwanikwa sezvizvi, hatitarisiri kuti upfumi hungaenderera mberi zvakanaka. Chinotova chimhingaidzo chinoita kuti upfumi urege kubudirira zvakanaka.
Mashoko eZFU aya anouyawo panguva iyo sangano reGrain Millers Association richiti makambani anobika chingwa haana furawu inokwana kubika chingwa chinokwanira nyika, izvo zviri kukonzera kuti chingwa chishayikwe muzvitoro nekuda kwekuti varimi vanodawo magetsi pane imwe michina yavanoshandisa mukuita basa ravo. Vachasi vatiwo bazi ravo riri kusimbaradza nyaya yekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti sola, sezvo Zimbabwe isina magetsi akakwana.
Izvi hatikwanisi kuzviita nhasi, asi tofanirwa kunge tiine urongwa plan yemaprojects atiri kuita esolar, maprojects ewind power, mabiodigester. Kana kuvarimi uku tinoda kuongorora nyaya kuti tingaite sei kuti pane ma A1 farmers kana iwo ma A2 akati wandei tingagadzira here kuti vakwanise ivo kuita project yekugadzira magetsi kuti vawane magetsi avo iko zvino vanhu vari kutambudzika nenyaya yekunyanya vakadyara wheat kuti tozvifambisa sei kana wheat isina kukura zvakanaka tichada kutsvaga imwe mari zve yekuti tinge tichitenga wheat ichiuya muno iyo foreign currency iri kutinetsai saka tiri kufunga kuti tikaita izvozvo zvichaita kuti agriculture yedu inge ichienda kumberi zvakanyatsonakisisa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi nekukasika zvichaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi sezvo makambani mazhinji ari kutadza kufambisa mabasa avo zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.